Ani akanaka vajereri tino sangana swakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 17 Chivabvu 2022 makacherera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi ngatizive kuti nerimwe divi kwezvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kuna ana South Africa kana kupi ndokwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndo paunenge uchicreata basa ipapo.
Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinounzwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe.
Saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi tomboshandisa US dollar zvingave nani pamwe kutambura kwevanhu kungapera.
Sangano reNational Consumers Rights Association rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma.
Futi yaakashandisa R15 ifuti yatugara tichinzwa madebates achiitika kucongress kuti futi haizi futi inofanira kuvhunudzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirwa nyaya dzehondo.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro hurumende yakazivisa kuti kwemwedzi mitanhatu iri kutevera hurumende haichabhadharisa mutero wekupinza zvinhu izvi munyika kana kuti import duty. Zvimwe zvezvinhu zvakataurwa nehurumende zvinosanganisira mupunga, flour, cooking oil, sugar, munyu, majarini, upfu, sipo nezvimwe. Hurumende iri kuedza kugadzirisa mamiriro ezveupfumi. Svondo rakapera hurumende yakarambidza mabhanga kukweretesa mari. Nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo zvaitwa nehurumende izvi zvichiita sekuti zvinobatsira vanhu panguva pfupi hazvina zvazvinobatsira nyika mukugadzirisa mamiriro enyaya dzezveupfumi.
Ndinoona sekuti zvina paviri pokuti zvinogona kunakira vanhu kuti zvinhu izvozvizvi sokunzwa kwandaenda tomboita nhasi kuti zvimwe zvacho hazvichatowanikwi muzvitoro zvomuZimbabwe. Saka kuti zvikwanise kutengwa kuzhe pasina duty inenge ichachajwa kuti zvipinde munyika zvinozoita kuti zvinhu izvozvo zviwanikwe muZimbabwe pamwe chete nokuti zvinge zvakachipa kana zvapinda muZimbabwe zvine zvawanda vanhu vachinji vatoteka kuna ana South zvawanda muZimbabwe zvachipa vanhu vaakuzviwana. Asi ngatizive kuti nerimwe divi zvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kuna ana South Africa kana kupi ndokwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndo paunenge uchicreata basa ipapo pamunhu waunenge uchitengera pabusiness raunenge uchitengera iroro. Saka izvozvo hurumende ngaizvione kuti zvinhu zvairi kuita izvi zviri kuendesa mabasa kwacho kunondotengwa navanhu ikoko. Zvekare vari kuendesa futi mari inokosha yamaus dollar yaidere ichinge ichishandiswa muZimbabwe kuti ikwanise kutenga zvimwe zvinhu zvatisina muZimbabwe zvakaita sepeturo, zvakaita sana diesel. Saka zvina paviri pamwe ndo saka hurumende yati kusvika mwedzi mitanhatu inotevera vakaita saizvozvo
vanhu veruzhinji vanga vane basa rekuti tenga flower kana kuti mipunga nemanjarini nezvimwe zvakadaro kubva kunze kwenyika kubatsira vamwe vanhu vari kunze kwenyika asi munyika mavo zvinhu zvisingafambi munoona sekuti ruzhinji rwevanhu runotarisa nyaya iyi nenzira iyoyo
ruzhinji rwavanhu haruhwisisi izvozvo ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yenyaya dzemari ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yekuti umwe nomumwe wedu ngaakwanise nepaanogona napo kuzvidzidzisa nezvemari mumwe nomumwe wedu ngaakwanise paanogona napo kukwanisa kuumbiridza iye yatingati ikonomi yake kuti panombonaka zvinhu sokunaka kwazvinonzi zvakamboita paya neus dollar vanhu vanobva vakwanisa kushandisa mari iyeyo zvine njere mukati kukireta maikonomi avo ivo pachavo nokuti ikonomi dzedu dzokuzimbabwe dzinotidetsei kuti ikonomi dzinogadzirirwa kunge dzakanakira vashoma chete padzinokunakira veiwo ipapo chigadzirawo mari chishandisawo mari dzako zvino musoro kwatoo tikurima mari kuyoko zvekare vanhu ngatizive kuti patinondotenga kunze kwenyika kuyo idzidziso hombe iyoyo pautenga ipapo kungava kudubai kungava kuchina kungava kusouth ndoo pawatocreata basa rako ipapo chirega kuzodzoka kuzimbabwe wakuti kobasa rangu riri kupi iwe wandokumura mari dzako mhiri kwaunenge waida ikoko saka ngatidzidze kuti zvinotinetsa munyika tikwanise kuzvigadzirisa munyika imomo kuzvatinoti kuda mainnovations aya kuti tozviwana sei munyika medu panguva dzino pamwe hurumende zvekare ndo payati for the next 6 months chet tomirira ipapo pamwe wanenge vachida kuti vanhu after 6 months idzodzo vakwanise kufunga kuzvigadzirira nokushandisa mari dzavanowana munyika mavo zvinozoita kuti vacreate mabasa avo neavana vavo munyika yavo
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7 zvichakadero sangano rinorwira kodzero dzevatengi reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma mutauriri weNACORA amai Lindi wePilime vanoti zvingave nani kuti hurumende ikaita hurukuro munyika pamusoro pekuti pari zvino nyika ishandise dhora rekuAmerica dhora remunyika rigoshandiswa kana dhora remunyika rasimba
mitengo yasvika pasinga achakwanisiki neruzhinji rwavanhu muno muzimbabwe zvingabetsere kuti tidzokere mukushandisa us dollar nokuti bond chairo udzamu hwaro wadzikira zvisingaiti izvi zvaive kuita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvikwire tikatarisa kuti mutengo wefuel wakwira mutengo wemagetsi wakwira zvese izvi zvakusundira kuti mutengo wechikafu naiwo ukwire iko zvinonwa neshugawo mutengo wayo wakwira vanhu havachakwanisi kuti vazvitenge zvapa mitengo isingaiti kana takatarisa kuti ivo vanhu vacho vanofanirwa kutenga vari kutambira mabhondi mabhondi achanyanyobetsera atowedzera kutambura kuri kuita vanhu ipapo mutengo zvairi kukwira kudai mari iri kutambirwa nevanhu haisi kukwira saka zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachingowedzera kutambura havasi kubatsirikana bhondi pacharo harisisina zvariri kubatsira pano muno munyika saka dai zvaibvira zvaongororwa kuti kumboshandiswa us dollar kusvika panguva yatichaona kuti mari yedu neupfumi hwenyika yedu hwave nechiremera chiri nani chichaita kuti vanhu vakwanise kushandisa mari yemunhu saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi tomboshandisa us dollar zvingave nani pamwe kutambura kwevanhu kungapera
avo vange vari mutauriri weNational Consumer Rights Association amai Lindi wePilime vari parunhare kuBulawayo neStudio 7 vechidiki vakaita musangano wekuzeya mafambiro akaita chirongwa chemusangano weZimbabwe Electoral Commission neNational Youth Council wakaitwa kubva musi wechishanu kusvika musi wesvondo muHarare musangano uyu wanga uri wekubatsira vechidiki kuti vanzwisise mafambiro akanaka esarudzo. Gurukota rezvemitambo nerechidiki Kirsty Coventry nemumiriri weSwitzerland kuZimbabwe vaNicklin Jäger vakakurudzira vechidiki kuti vabatsirewo mukuvakwa kwenyika. Mumwe wevechidiki aikokera musangano uyu ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reH Foundation vaJohn Muchenje. Aita hurukuro na Evans Zininga weStudio 7.
Chekutanga kubva musi weFriday kusvika musi weSunday muHarare manga mune musangano wanga uripo wakaorganizwa neZEC neMinistry of Youth ZYC and AU. Unova musangano wanga wakanangana maringe nekukurudzira vechidiki kuti vaparticipate mumaelections muZimbabwe. Pachiti kuparticipate tikuruva meaningfully and actively, kuti ngoparticipate just kuvota.
Nyaya dzaitaurwa nezvadzo pamusangano uyu ndedzipi?
Munharura dzakataurwa takakurukura zvakawanda uye taioneswa nekudzidziswa kubasa rinova basa reZEC. Nekuti zvii zvatinotarisira isusu sevanhu kubva kuZEC nezvinhu zvakabvunzwa nevechidiki yanga yakawanda vachipindura kuburikidza nekuti isusu takazivawo kuti ZEC mavoters roll inopa maparties uye nemacontestants ese. Then also ZEC inokurudzirwa kuti iburitse maresults nemutemo wenyika 5 days after the elections. So ndinoti zvatakadzidza zvese nemibvunzo yataibvunza uye takaona mukana wekuita go through the process yekuvota kubva pavota registration kusvika pavota accounting and announcement of results. So ndinoti zvatakadzidza ipapo zvakabatsira kune vechidiki zvakatibatsira kuti tione kuti basa reZEC rakambomira sei uye basa ravo rakuita nemazvo here.
Tanzwa kuti pakanga paine vatauriri vakuru vakasiyana-siyana, ndevapi vaviri vatatu vamunganongedzera?
Paungano iyoyi pakataura vatauri vakawanda. Njatanga mune vemuno muZimbabwe vakanga varipo, Honorable Dr. Kirsty Coventry anova iye mukuru wemayouth muno muZimbabwe na national chairperson weZEC vakanga varipo, commissioner Chigumba vakanga varipo vachitaura zvekare nemayouth vakaungana paungano iyoyo.
Saka imi sevechidiki makatambirana sei nenhaurwa dzakaturwa nevakuru vakanga varipo?
Isu sevechidiki tinotambira zvakanyanya masangano akafana newaya tikuita anotionesa nekutivhura njere dzedu, nokuti dzimwe nguri ndinongoverenga munewspaper ndomandanyarara, asi ndikange ndoramba ndichikomedzerwa nekudzidziswa nekuoneswa mabasa anotarisa kuti zeka rangachiita uye vachitipindura vachitiudza zvavanofanira kuva vachiita. Zvinoisa kurudziro neyatinoti trust muvana vechidiki panyaya dzekuti tiparticipate maelections. Nedzimwe dzenguva tinongoudzwa manewspaper vanotaura vakasiyana-siyana tombva tasviba nekuora mwoyo, kwete yatinoti vhota apathy, vanaoregedza uro voramba kuenda kunovhota. Asi zvikande zvichibuda pachena zvichionekwa, zvinhu zvinokurudzirwa, zvinotikurudzira isu vechidiki nevamwe vakatirisha nyika inoti vakwanise kuridza kuvhota muna 2023.
Uyo ange ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reH Foundation vaJohn Muchenje vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 169 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevana 5484. ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana ane makumi matatu nemumwe 249,431 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamirioni matanhatu ane zviuruzana nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 6,131,637 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni mana ane zviuru mazana matatu ane makumi masere nechimwe nemazana mana ane makumi mana nevatanhatu 4,381,446. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Dzimwe nawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kumusangano wenyaya dzezvemvura uri kuitwa kuSingapore. VaChiwenga vakazivisavo kuti vari kumusangano uyu vachatarisisa kuona kuti Zimbabwe ingatengawo zvombo zvehondo here kubva kunyika iyi. Senator Angeline Tongogara nezuro vakati uori hwanyanya muZimbabwe vachiti upfumi hwenyika huri kupiwa nevanhu vashoma vari pamusoro vanodzivirira avo vari kuita zveuori kuti vasasungwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo makadiko vashamarari vese Studio 7 ndongotara pamusoro pemurume uyo wakarora umweni murume kuti vana vaitoziyana, vanhu vaitoziyana zvevi zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwai murume umweni inorwadza ndichipesirangu ndichiti aiwa mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde, ndini zvangu zvingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndeSouth Africa Eastern Cape.
Aiwa ndabatikana ndabatikana vanhu vamwari, nenyaya yakaitika Hunde Valley muZimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti ndatenderera Zimbabwe zvitsvaga vasikana vakanaka vari kuvakawanda zvekuti asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera mugodzi noumwe murume. Akomana, aiwa Mwari ndevapindira, ndapota ndapota ende ndarwadziwa. Vana vemuZimbabwe vakanaka zvokuti iwo ubva wada umwe murume. Zvandiremera zvandiremera.
Koma tanonoka Wande.
I want to talking about the guys talking about the dialogue. A party karozi Nanzi United Alliance or something like that. I don't know. Listen, bruh, we are not going to accept nonsense this time. Now we're talking about the dialogue. What is the dialogue? Iwe nechipati chako ichocho neZANU-PF batanai mugadzire nyika yacho tione. Why so scared kuenda kuma general election kana muri party? Why so scared come 2023 by election? Takakuudza tikati this is a new game, this is a new movement, so come 2023 we are waiting for that. So to say that to you.
Inini ndini Kruger, ndiri kuno kueastern Cape. Ndinoti vamunangaro apa zvavakonawa kutonga ngavasirewo umwe amboitawo nenziri yanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawa kutonga nyika iye seefemili kai yekuti kwanzi ndeyangu. Hazvizvi zvefemili seuchifi kana usabruku anonzi kwanzi ndihwo mudzinza rekwedu. Aiwa kana munakonewa ngapewo umwomwo wambozamavo. Handiti because ipapa pachozwa kuti vanhu vasiye vachirova vanhu vachidana vachidana vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatiri kugarira kuzano peita tiinde kuTCCC because vanhu vanenge vachiona kwavanenge vachifarira kwavanenge vachiona kuti uku kuri kuitika zvinhu zvine future. Saka iwo kana vachiona kuti vakona kutonga ngavapewo umwe wechigaro izvi.
pastudio 7 inindoda kungotaura nenyaya yamunzura munzura haachisina chake ukanzwa munyuzi kana paipa kungotaurwa zvamunzura zvei zviri nyaya nyaya dzekupikisana nevanhu mungotonye munzu azoenda kukoti munzu razoda inyaya yekupikisana nevanhu manje next year haana chake next year haana kana MP haana kana kansela anosara ndokutopera kwake uyo asisina basa wedu nyaya yemuzvipatara ndoinondorwadza mabatirwo emuzvipatara dai mamborwarirwa mamboenda mamboona zviri ikoko aiwa tinongoti ngaapinde ake mukomana
ya ini ndinobva papolokwane apa ndonzi nyandoro mucheka ndiri papolokwane apa ndirudawo kutaura kuti isusu nhamo yataona muno mujoni umu munangaro akazvichiita ngaabve ake sisi ngaimbopinda timboonawo zvimwe zvinyuwa ndanoita nezvisharo izvo bhozi zvokunyengedzwa nyengedzwa nevanhu vasina basa vana munangazava tanoita navo chimboisaiwo chamisa timboona akakwanisawo temu yake totsvagawo umwe futi tingodero tichichinja tichichinja kwete kuti munhu wani unotonga 20 years ari one haiwa ngaambobvapo munangaza ana basa
pamusoro westudio 7 ndinoitwa Success Progress ndinogara kuno Cape Town ndikumbira kudai Mwari Baba vapindira vaisa hurumende yejekerere CCC vaibatsira yabatsira vanhu vezimbabwe vatambura vazara paspace vavakuvengwa nedzimwe nyika nokuda kwehurumende yeutsvanyiriri Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire nevari kumaruwa ngavapindire madzishe mapurisa masoja ngavachinje ngavaende kuhurumende yekusaruzhinji ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kambani yeamerica yemacdonalds inoti yatanga kutengesa mabhizimisi ayo murussia anosanganisa nzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants anoita mazana masere ane makumi mashanu 850 uye dzine vashandi vanoita zviuru makumi matanhatu nezviviri 62,000 zvichitevera hondo iri pakati perussia neukraine McDonald's inoti haichakwanisi kuramba ichiita bhizimisi murussia ichiti zviri kuitika munyika iyi hazvienderani nezvinangwa zvekambani yeMcDonald's muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nomudzimai wavo amai Jill Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu vakapfurwa vakafa nemusi wemugovera murume wechichena ane makore gumi nemasere anonzi akapinda musupermarket iri munzvimbo yeBuffalo inogara vanhu vatema vazhinji akatanga kupfuura vanhu vatema muchitoro ichi pakafa vanhu gumi murume ari kunzi akapara mhosva iyi anonzi anotevera vanhu vane rusarura vasingadi vanhu vechitema kana mamwe marudzi nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vanhu vechichena vazhinji vave kutya kuti vanhu vemarudzi asiri echichena vava kuwanda muAmerica zvinova zvinovatyisa vamwoyo vanoti izvi zvinoonekwa kuti zvakaitirwa muruvengo rwevanhu vechitema nevamwe vasiri vechichena
chekutanga toda kuti nematambudziko kune mhuri dzashayi dzarasikirwa nehama dzavo paincidendi yataona incident yaitiwa nemunhu ari racist, munhu asingafarire vanhu vatema, or ndingangoti anyone vari non-white. Munhu according zvatiri kunzwa munhu agara ari munhu ane maissues aikasinga munhu anga asingafaniri kuti awane kutenga weapon. Futi akashandisa R15 ifuti atruga rakichinzwa madebates achiitika Congress kuti futi haizi futi inofanira kuvhumidzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirirwa nyaya dzehondo, and also I think inofanira kuti ichinjwe magazini ayo kuti isaite fully automatic sezvairi, because ifuti inouraya vanhu vakawanda. Saka zvoratidza kuti problemu yefuti muno muAmerica iri kuramba ichienderera mberi. It's worse necase yaitika kuBuffalo, because kwanga kune nyaya yeracism mukati.
Iyo nyaya yefuti yamuri kutaura yekuti inyaya iri kuramba ichinetsa muAmerica, chinotadzisa kuti Congress iite mutemo unogona kuti vanhu vasatakura kana kushandisa futi kana kutenga futi dzorudzuku chii?
Chirikunyanya unetsa maRepublicans muparlamendi muCongress. MaRepublicans iwo ari kuti Second Amendment yeConstitution yeAmerica inovhumidza umwe neumwe munhu kuti ave nefuti kuti azviprotect. Therefore vanotowana support yakawanda panyaya dzemari dzinobva kuNRA. NRA iNational Rifles Association ndiyo union yaningati organization hombe association inorepresenta magun owners, and they were no contributor chaizo kuma campaign ma political campaigns ema Republicans aya kuti wakwanise kurana ma campaigns avo. So because of that, in the fact yekuti most Republicans ndiyo anofarira zvefuti izvi ma supporters avo, so ma senators aya nema congressmen very divided on party lines kuti mutemo uchinjwe so that kuisiwe ma restriction kune vanhu vangatengeserwe futi, especially vanhu vanozikana vane ma problems ma mental issues or people who have violent tendencies or vanhu vanozikana kuti awazi stable. Vanhu vasingafaniri kuti vapuwe mukana wekuti vatenge futi dzakaita semaR15 atiri kuona aya ari kuuraya vanhu.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinounzwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe. Sangano reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo muNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi wemugovera. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.